vachitaura nhasi pamusangano wapindwa nemasangano ose akazvimiririra anoshandira mudunhu remasvingo. Provincial Development Coordinator vemasvingo Dr. Jefta Sakupwanya vati hurumende haina chinangwa chekuvhara masangano aya, asi kuti inoda kuti ishande nawo zvakanaka pasina kufungirana. Vati musangano uyu waitirwa kuti vapedze runyerekupe rwekuti hurumende iri kurwisa masangano aya ichiapomera mhosva yekuti hasina baturo uye zviri kunze kwemutemo.
Tadana maNGOs aya kuti auye tigadzirise mashandiro ayatinoita tose kujekeserana nokusunga ukama huripo pakati pehurumende nemaNGOs vedu. Saka ndo zvaitika nhasi. Zvaitwa pasina kutukana kana kudini, asi vanhu muchivajekesera zvinangwa zvehurumende vachionawo zvokwadi kuti okay, ndokuri kuenda hurumende. Vision 2030 tataura kuti ndo toda kusvika upper middle income economy. Saka semapartners edu anosupplement our programs ngavaaligne maprograms avo nemaprograms ehurumende is clearly explained in this one.
Vasakupwanya vaenderera mberi vachiti masangano aya anofanira kuita basa ravo zvakanaka achitevedzera mitemo yenyika uye achinyorera matsamba ekuwirirana nemapazi ehurumende munzvimbo dzaanoshandira. Vati masangano aya haafaniri kupindira mune zvematongerwo enyika asi kudzidzisa vanhu kodzero dzavo.
Ini ndinoona sekunge shamwari dzedu idzi dzahwisisa chinangwa chehurumende, ende tavaudzawo kwekuti uku hakutambigwi, handi kwenyu, dzokai pabasa renyu rekusimudzira upenyu hwevanhu kumaruwa. Ini hangu ndaona sekunge vanzwisisa.
Vachitaurawo pamusangano uyu mutevedzeri wasadyara wemasangano akazvimirira munyika enango mumasvingo amai Joyce Mhungu vataurawo nhunha dzavo vakaudza hurumende kuti isanyanyopindira mumashandiro avo sezvo vane basa rekuvadziso revanhu pamabasa ose anoitwa nehurumende munyika. Amai Mhungu vaudza hurumende kuti masangano anoita nezvekodzero dzevanhu kuitwa kwesarudzo pachena pamwe nezveutongi hwejekerere ndiwo ari kufungirwa nehurumende kuti anoita nezvematongerwo enyika, asi masangano aya achiita basa ravo zviri pamutemo.
Isu sesangano renango tanga tirimo mumeeting tichipawo nhunha semasangano akazvimirira kwekubetsera munyaya dzemadevelopment kana dzebudiriro. Isu tinoshanda basa guru rekuva mawatchdog kana ziso remacommunities nenharaunda, tichitarisa kuti kodzero dzevanhu dziri kucherechedzwa nezvimwe zvakaita sekuitwa kwakanaka kwemaelections zviri kufambiswa zvakanaka nehurumende. Kana taita izvi, hatidi kunongedzwa kana kupomegwa mhosva yekupindira mune zvematongerwo enyika nekuti tinenge tichiita zvinhu zvegovernance. Saka tavaudza kuti vatipewo mukana wekuti tiite basa redu zvakanaka, isu tichatevedzera mitemo yenyika.
Mukuru wemabasa masangano anorwira kodzero dzevechidiki remaage Zimbabwe vaonward Chironda vati vatambira zvabuda mumusangano uyu achiti vachashanda nehurumende kuunza budiriro.
Inhaurirano yanga yakanaka nekuti even my NGO akwanisawo kutaura machallenges avanopesana nawo. Zvamuri kutaura izvi rwanga ruri runyerekupe rwekuti hurumende iri kuda kuvhara maNGO. Zvanhu zvinongoratidza kuti runyerekupewo runenge ruchimboendawo kuhurumende about mamwe maNGO. Saka ndonyaya dzanga achitaurirana kuti papere nyaya dzerunyerekupe rwu. Hurumende inoziva maNGO ainoshanda nawo, vanga vachikurudzirawo kuti vasina kuregista varegiste vaitewo maMOU nema government departments akaita sana social welfare.
Musangano uyu wapindwa nana mudzviti vose vematunhu manomwe emasvingo pamwe nemapazi ehurumende akasiyana-siyana nevasori. Musangano uyu waitwa panguva iyo masangano akawanda ari kuchema-chema kuti hurumende iri kuda kuisa mitemo inoomesera mashandiro avo. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.